Honda irikuru kwako Ukraine ne Russia sekonda kwetatu ita izvozvi irakonzera kuti mafuta edzimotokari negas ratinoshandisa pakubika rikwire zvakanyanya. Munoona kuti maprice edu muno muZimbabwe chaiwo per liter yanga iri kuma 136 135 cents per liter yakuma $1.78 yajamba zvakanyanya nekuti kuRussia ndo mbiru inozikana pasi rese kugadzira mafuta, vane 10% yeworld production. Saka madisruption aya ari kukonzeresa kuti vari kutengesa mafuta vasare vari vashoma, isu torwirana kunotora fuel iyoyo iyo yachikwira. Ndo zvimwe chete negas ratinoshandisa pakubika. Russia inotengesa gasi zvakanyanya, saka zvakare nekuti yapuwa masanctions naAmerica ekurangwa kutenga gas.
Izvi zvinorevei kunyika yakaita seZimbabwe?
Zvoreva kuti America ichange yakutenga gas zhinji kune dzimwe nyika dzisiri Russia, yozokonzeresa kupusha maprices atsire mudenga, sekuti kavana vanhu vakurwira kutenga zvinhu zvishoma, mitengo inokwira. Saka isusu seZimbabwe nawo nenhau yemafuta iyoyi, dambudziko rinoitika ndiri kuti tese tinoziva kuti pese pane munhu, pese pane production, pese pane industry, chingava chipanoshandiswa mafuta edzimotokari. Saka stage yega yega yatinofamba maproduction medu, mitengo inonga ichitokwira zvakanyanya.
Zvinoreveiwo izvi kumushandi?
Zvoita kuti vanhu veZimbabwe anova macivil servants, anonga ari muproduction achienda kumabasa, zvinhu zvavazvino zvakuvaomera zvakanyanya. Mari vanotambira haichakwani zvakare. Kamari kavakapuwa navamutemuve katoriwa neinflation inonga yakusimuka. Zvoreva kuti vakuda kupuwa futi chiimwe mari. Dambudziko raitika apa ndekuti hurumende yedu haina zvairi kuita kuti ideredze marwadzo aya eRussia. Sezvatiri kuona kune dzimwe nyika vari kubvisa matax akawanda ari kukanganisa kuti mafuta akwire. Muno mutengo wemafuta tingati 50% yepurize yemafuta inonga ichienda kutax. Vamutinunura vasati vaita chavaita ipapo kuti vatirerusire upenyu hwedu hunge hwakachipa. Imwe dambudziko ratiri kuona ndiri kuti Russia ndiyo inogadzira 2/3 70% yemafertilizers anodiwa pasi rese.
Zvinenge zvamirawo sei panyaya dzekurima?
Saka ndiri kureva kuti kurima kucharwadza. Ndofunga tese takaona varimi vakaona kuti 2021-2022 agricultural season fertilizer yakakwira ne 100%. Mabhegi efertilizer anga achienda kuma $60 $70 zvisainesho upenyu hwapinda, mamwe kuma $90 chikubva pa $35. Saka yanga iri nhau yemadisruptions atakonzeresa necovid-19 nekuti kufamba kwemalogistics edu anoshandisa kutakura mafertilizer anga avhiringidzwa. Saka izvozvi nekuti Russia futi ndiyo inova number one ine 70% yefertilizer pasi rese, tichaona kuti mafertilizer achaita mashoma yokwira futi. Saka varimi ngavatarisire kuti ton refertilizer zvichange rapfuura $1,000. Zvoreva kuti tinotarisa kuti bag refertilizer richange rakuma $100 pa bag, nekuti Russia inonga isikamunzi fertilizer kuipasi rese nekuti kune masanctions.